ndi matanyera anonyara kushandira kuri vanhu vanotaura taura vasiye vataure zvavo ndinoda utarise mberi unange uchiedza vanhu vanotsoropodza handidi kuti uvatere isazvitanga munzeve woita seusingavanzwi ndinoda urambe uchifamba ndinoda uyambuke njanji dzimwe nguva kunouya zvinokuvadza ungoramba uchienda ukaona nzira isi simba ndinoda uture bepu ndati kupfuma ishungu ndati kupfuma ishungu shanda nesimba unobuda shanda nesimba unobuda weyamtwene ngavafambe newe weyamtwene ngavafambe newe ndati kupfuma ishungu kupfuma ishungu mwoyo wakapuswa puswa nekuda kweshamwari dzinova asi ukazvicherechedza haana chaanouya nacho kana rubatsiro mukuchema haana chaanokupa ndinoda utengese madomasi uchienda mberi handidi umurase mwana ndinoda ufambe naye usazorega vachikutorera chiya chakakukoshera shoko ramwari muhana wobva wafunga nepfungwa kutenderera kunge zviri kunonoka kutenderera kunge zviri kunonoka zvavo asi vakabva nepo vamwe vacho havataure chokwadi vanoda urambe uri pasi vakatanga vachigwesha namadziro vachingobatanidza ndinoda kuti ubatanidzewo usvikewo kune vamwe handidi ugarire maoko ndinoda ushande nesimba handidi vakuverenge padzinoverengwawo simbe kana ukaona iri simbe enda naye kumujuru ndinoda ushande mwana ndinoda ushande nesimba ukuta misodzi usachema hapana chinokuwana chiedza unacho mweya mutsvene ndinoda uende mberi kana azokusimudza itai mabiko mufare ndati